Awa wanu wakagara wachirwisa na kwemakore wane madonzo au weku China wane madonzo au ma islands ne area ya wanoti ndia au zone of influence yao kozo ya weku Russia au wanu kuchika kuti weneto wakusika pajiko ne kukurashia ne kuya kuku Ukraine ya cold woya ya kumuka zikare
munorewe ipapo mzinafundo munga atananguri
NATO, Russia ne China wese wakuhisa na inonzi zone of influence zao we NATO wakuchika kuti Russia zayaka ataka Ukraine maybe ichaenda ku Poland icha kuenda kune dzimwe nyika zvakafanana nezvakaitwa naHitler mu 1939 paakaenda paakanondya wakaenda kuPoland ndio inonzi ndi Cold War politics chaiyo iyoyo and handifunga kuti zvichapera soon ba ya new world order iyoyo ye conflict ya taifunga zvimwe yaipera kuma 1990 asi zvamuka manje hatizvo kuti zvichasvika ku
tirikuonawo paine hurukure kuti vamwe vari kuti Ukraine ngaibvumidzwe kupinda muNATO vamwe vachiti kwete zvine matambudziko api izvozvo
well Ukraine ikapinda muNATO zvinoreva kuti Russia ikaataka Ukraine yaataka NATO NATO ine mutemo wayo chibvumirano chayo chekuti nyika yeNATO inoatakwa NATO yese inofanira kupindira saka iye zvino Ukraine ikaita member ye NATO zvakureva kuti NATO inofanidzirwa kurwisa Russia vamwe vari kuti zvindo zvinozounza ndire inonzi third world war NATO haisi kudaba kurwisana neRussia asi Ukraine ikaita member ye NATO zvinoreva kuti Russia ikaataka kwayo kuUkraine yatoataka NATO saka NATO inofanidzirwa nemitemo yayo kuti ichiataka Russia ndo mbiro dzeinonzi third world war idzo.